Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa neZuru vakaita musangano mukuru kuChovani kuChiredzi uko kwakapindwa neZuru neZuru zvevanhu. VaChamisa vakati vacharamba vachirwisa kuti munyika muitwe sarudzo dzakachena.
Dambudziko rataita vanhu havanogona kumira iko zvino vaziva kuti havaende kunorima vakafanana nekudo risingaite kana basa. Atinoona vakaramunda nokuzvimbirwa.
Vakativo havasi kuzopinda musarudzo kana vasina kuona gwaro revavhoti.
Hatisi kuzobvuma nyaya yekutiende kuelection tataona voters roll. Tari analyze kuona kuti hapana zvichikwana here nezvidhoma nemagoritoso. Takaita demonstration ari katopera takati chaita matau ese ende hatibvumiri ikoko kana vakaita nharo tinobva tavharisa nyika yose hatozvikona kunge nhau hatinaunofamba.
VaChamisa vakaudzawo vanhu ava kuti iko zvino kwave kuda kuti vechidiki vanotemwa dzinobva ropa vatungamire nyika. Panyaya yesarudzo dzemapuraimari dziri kuitwa mubato ravo idzo dziri kumboita mutauro, VaChamisa vakati sarudzo dzinofanira kuitwa zvakanaka pachisarudzwa vanhu vanodiwa nevanhu.
Ripoti tiri kuita wese akarohwa munhu mumusangano akabatwa kuti munhu iyeye ndinhingi. We do not want you in the family of democracy. Mazvizwa here vatungamiri? Mazvizwa sarudzo dzinofanira kuitwa munhu anenge ane mufaro, tokeita munhu anobva muwanhu ndiye akungotipedzera kudya zvanhu pia. Saka kubva kumakandera ndikuziva zvandiri kutaura nekama MP ZDP Democrats. Mazvizwa here?
VaChamisa vakatiwo chitsvambe kuvatungamiri venyika kuti vadzidzire mitauro yakasiyana siyana.
Vatungamiri vanofanira kudzidziswa malanguages ese anoita kuti vatungamirire vanhu vachidzidza malanguage avo. Saka nyaya yesign language yakati patinoenda pese tichasungira taita sign language nokuti we take it for granted kuti maZimbabweans ese anonzwa uye anoona. Tofanira kuda make sure kuti we are present with disability sensitive.
Vakatiwo nyaya yeuori ndiyo yauraya nyika.
Takasunungura nyika muna 1980 asi patakaisunungura takaisungirira. Takaisunungura kubva mumaoko evachona vashoma ndobva taisungirira maoko evatsvuku.
Vakazoenderawo mberi nekudaidza mumwe murume akadzingwa basa saJeregadi mushure mekunge anzi ainge avakoka kuChiredzi.
Unoziva zvazvinoita kune mhare dzakasimba vanoshuvira zvinhu zvakanaka ukoma anoda kuti kubva nhasi tee tichishanda muri kredzibo panopera maelection muchida kudzokera basa renyu munodzokera kana musingati muida kufamba napurezidenti mofamba napurezidenti.
vachitaurawo nezvigwaro ravhoti iri. Sachigaro weZimbabwe Electoral Support Network vaAndrew Makoni vanoti zvakakosha kuti vanhu vawane gwaro revavhoti vasati vaenda kudare richasarudza vachamirira mapato akasiyana siyana.
Dambudziko guru chairo riripo ndorokuti nomination court iri kusvika musi wa 14 June. Nhamo iripo chaiyo ndeyekuti kana ndiri candidate ndinofanira kunge ndichiziva kuti vachandisupporta pandinosubmita mapapers angu maregistered voters here. Handikwanisi kuita izvozvo kana ndisina kuona voter roll.
Asi munyori anoona nezvemutemo mubato reZANUPF vamunyaradzi Paul Mangwana vanoti veMDC Alliance vanoda kutora basa reZimbabwe Electoral Commission.
Isu seZANUPF hatina dambudziko nokusapuwa mukana wokuona kuti izvo zviri kudhindwa kupi. Hatina tinotrusta isu kudhinisa basa rayo zvakanaka. VEZEKI vane zvikonzero zvavo zvavari kuonera kuti hazviite. Vanoona sekuti interference nesecurity yezvavanenge vari kuita.
Zimbabwe iri kuita sarudzo mwedzi unouya musi wa30. Kunyange hazvo vanopikisa nemamwe masangano ekunze vari kuongorora sarudzo vari kuti pane zvakawanda zvinoda kuitwa, kusanganisira kubudawo pachena kweZEC nezvegwaro revavhoti. VEZEC vanoti vachaona kuti paitwa sarudzo dzakachena. Nyika dzakabudirira kusanganisira America nedzimwe dziri mugungano reEuropean Union dzinotiwo dzichatanga kudyidzana neZimbabwe zvakanaka ndokunge yaita sarudzo dzakachena.